gakala rimunyika nerizhonga yematongerwe nyika nerizhonga yekuti munhu anozi hauvhotere paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yasi haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa nasmith zvese zvechimbwafungata zvese zveudzimiri hatibvume izvozvo nyika ine takairwira kuti ive nerusununguko one man one vote munhu ane kodzero dzemuvhotera paanoda kwete kuchitidzirwa kwete kuita zvemhirizhonga kwete kuita zvechibhinya hakuna nyika inovakwa nemupinyi hakuna nyika inovakwa nemabara nyika inovakwa nekunzwanana nemunyararo nekutanana nekusimbisana 1980 zanup fc yakanokumbira united nations kuti iye kuzoona sare dzomuno nenyaya yekuti smith yanga ane chimbwamupengo ende anga ari chigereni saka ikeyi zvino tongoona kuti dzimwe hama dzedu dzaakuita zvechigereni nezimbwamupengo saka panotoda kuti tibatsirwe nerimwe poka riri pamusoro rekuti rite nhengo senyika yeunited nations
asi kakuti united nations uye kuzoita sarudzo vachamisa panodiwa kuti general assembly itenderane kana kuti security council munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe
zviremutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira saka izvizvi ugwevedzisi kutuma kanduma nekuti ane zvatiri kuda kuti zviitwe zvakanaka iyo united nations yozoona kuti zvinofanira kuita ndezvipi isu kugona kubudirira kana kusabudirira toda zvakaitwa 1980 united nations iuye ione kuti sarudzo dzifambe zvakanaka haisi mhosva kukumbira kuti vaya narefuri kana muchinge muri pamapakatanwa haisi mhosva kukumbira munyaya kana musati mawirana pasati vaya nesunga wakama yakakwana haisi mhosva kuva negovedzi kana muri kumiriko rwizi nekumiriko rwizi panotodika inozambuko kana ratingati bridge muchirongo ndo ratiri kutsvaga united nations au nesoudak saka hapana chitsva isu tinobva tichasvitanga zvinotonaka rino kana rwavambwa rwaakupfumbira kana vakaramba havo kuti vabvumire vakarega kuya nemahongera vakarega kuya nengoma asi isitatanga kuno kuvamba rwiyo rwute kana bhesi rouya netena zvaakuvandudza kuti nyika yende mberi toda sarudzo dziri pachena dzine runyararo dzine rugare vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe ndo zvatakarumbira muna 1980 tikawana independence one man one vote kwete one man one village one vote kana kuti one subject one vote inobva yaitwa munhu wese izvo zvatinyira nazvo
asika vachamisa vezanup f vari kuti munenge makurumidza kurovabembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweunited nations
izvo zvinotokuratidza kutaura kuita vezanup f unokuratidza kuti pane makakata haana kutanga nhasi akatanga navatsvangirai namugabe zanup f neopesini yanga iriko even before that zvainoita zvimu nezanup f saka nyaya dzemasarudzo nyaya dzemapato nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko kunyika yezimbabwe toda kuti tichigadzira tive nemupendero tisaramba tichingoenda nekubvaruka kwembatya yenyika toda kuti kuchiva nemupendero izvo zvinonzi kwanza makurumidza maita sei hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata especially kana taita hama inodya mutupo mazino anoora saka toda kugadzirisa mazino asati aundemuka ese kuti tisasara tine manyada mumapadzao tifambe nenyika inenge ine mazino ndozvatoda kutanga tagadzira
ko vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makati
sadak takaenda african union takaenda madhoyo aya takatovhura tinotova mukati nyaya takatozvitsveta anozviziva nyaya dzatiri kutaura dzinozikanwa mune muafrica mese united nations kungovadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeunited nations saka hapana chitsva chatiri kuita kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva patiri nesakatati nyaya dzesarudzo dzemuzimbabwe dzinga dziitwe zvakasiyana hatingaiti chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni